ichokwadi mukomacho nga nguva inoisarudzo inotarisira kuti umwe noumwe munhu akandonyorera zvakatozeti agone kukambeni akasununguka but tiri kuona kuti handizvo hatiri kuona muzimbabwe isingari kumasvingo zvinhu zvinotisungudza semusangano handiyo nyaya yoga mukomajonga kuita reinomira kudzidzo dzevanhu mukoma vabheshava vari muchipatara as we speak right now vakavhunwa makumbo nevanhu vezanupf in this period this year yekukambena we don't expect that
regai tinzwe kuna vamandaza vamandaza pindurai tinzwe hanzi bato renyu raonesa nhengo dzeccc chitsvuku kumaruwa uku
chekutanga ndinoda kukutendai nekuti mataura imi kare kuti bato rezanupf neziro rakaita musangano wokudzidzisa ruzhinji rwezimbabwe kuti izvo isu hatitsigire mhirishonga panguva ino yemaelection mukuru wenyika anova mutungamiriri webato rezanupf vamunangagwa pese pavari kufamba vari kutaura zvimwe chetezvo kuti tiri kuda kuti maelections edu afambe mune zvakarurama isu sebato rezanupf hatisi kuda kuwanika tichinzi pane vawanikwa vachiita mhirizhonga kana kukonzeresa chokwadi pangava ino vamunangagwa vari kuti munhu wese ngaafambe achikampeina murunyarara
regai tinzwe vakurawo nevapinduri apo vakurawo nehanzi nhengo dzezanupf dziri kuteerera shoko riri kutaurwa nemutungamiri webato vamunangagwa kuti siyanai nemhirizhonga saka vangadai vari kuita mhirizhonga havasi nhengo dzezanupf uye ngava yamhangariko kumapurisa munoti
mukoma dzonga vanhu vezanu havangatiti chikukuvatavata izvi havandizvita izvi 2008 muna june paelection ya 27 june yamunoziva yakaurawa vanhu more than 2000 yamunoziva yakadhisipesa vanhu more than 30,000 yamunoziva yakashungudza vanhu zvekunyanyisa kudaro vamugare raibuda patv vachiti hatidi mhirizhonga they are good pakuita yonzi lip singing and the indicate right and turn left ndo maitiro avo saka handizvi chaizvo mukoma jonga vanoda kuzviita kumanage the public image asi on the ground vachiita zviri different ndo maitiro avo saka vasandiudza kuti havazivi kuti vanhu vezano vari kusungudza vanhu mumamisha iwo anenge ari manyeko makuru mukoma jonga mutemo hausungiri mapartisi kana whoever kuti kumbira mvumo mapurisa because it's a democratic and constitutional right yekuti muungane pamunoda nevanhu vamunoda mutemo unotisungira to notify the police kungovaudza kuti tine musangano pakati then it's up to the police kuti inoda here kuzoprotekta vanhu kana kuti haidi asi now takura zvinhu zvakasiyana polisi yakuita sekuti inoda tikumbire mvumo yekuita musangano of which that's against the law
vamandaza iro bato renyu rezanup f riri kutorawo here matanho kunhengo dzinenge dzanongedzwa kuti dziri kusvibisa musangano nokuti vanhu vari kutotaurwa nemazita kuti nhingi ndiye ari kutungamira mhirizhonga kunzvimbo yakati
sekutaura kwandaita kutaurwa zvekare kwakaitwa navamutsvanga mumwe wese anotsigira musangano wezanup f akawanikwa atinzi aita mhirizhonga mutemo wezanup f vanoudziva izvozvo zvinoreva kuti zanup f itange ichiteera kwete kwanzi munhu wayo akonzeresa mhirizhonga vachishandisa dumbiro remutemo wezanup f naizvozvo tinovimbisa sekuvimbiswa kwazviri kugara kuchiitwa nune vakuru vemusangano kuti vanokonzeresa mhirizhonga zvisiri pamutemo vachateerwa vachaonekwa vachiunzwa before matare epati kuti zvinhu zvifambe sekutaurwa kwazviri kuitwa nevakuru
vakurawo retipeti yedu chirongwa ndanzwa mune zvamurida kutaura
ndaida kuo kuti kuana zimbabwe nguva iya yakwana mapuwa mukana kwentirogasi wasvika ounozve mukana wamapuwa kuti musarudze wamunoda musavhotera mbavha musavhotera mabhinya vhoterai vatungamiri chaivo chaivo I thank you
vamandaza mashoko enyu yekupedzisira tipete chirongwa
chokwadi nguva yakwana yekuti vanhu tisarudze mutungamiriri watinoda watinoziva ane nhoroondo mutungamiriri asingaunze kuomesa kwezvinhu mukati menyika asingashevedzeri munyika kuti muve nemasanction tinomuziva nhoroondo yake iri kuonekwa mune zviri kuitika mukati menyika ngatiendei tinoti tsepete tsepete pamasvingo ipapo